mufunge kanyaya yokutaurirana nezvemari inyaya isingafani kukumbomira zvachose nenyaya yokuti patiri iko zvinezvi pakaoma kwete zvokutamba. Patiri izvozvi izvi panoda kuti izvozvi takatogara dare racho tichitotaurirana kuti toita sei kuti mari yavashandi vakwanise kuwana imwe mari mangwana chaiye chaiye. Nokuti patiri apa ndipo kuti tiri just a few days before Christmas. Saka kuti titi varairidzi vanomira votadza chaiko chero kuti vasangane mhuri dzavo kuti vaite Christmas chinhu chakaoma. Kuti titi isu vana vevarairidzi vanotadza kuenda kuzvikoro nenyaya yokuti ndiyo nguva yokuti vanoenda kumafomu 1 vaende kumafomu 1. Ndiyo nguva yokuti vanoenda ivo kumagrade 1 voenda kumai? Voenda kumagrade 1. Ndiyo nguva yokuti mafees anofanira kunge akabhadharwa maschool fees nokukwira kwaakaita makangowanzwa nembiri yacho. Nguva yacho ndiyo ino yatakatarisana nayo. Nguva yacho ndiyo yatopera mazuva nenyaya yokuti vakawanda nzvimbo dzimwe vanenge dzakatozara kare asi vana vevarairidzi nevamwe vashandi vehurumende vanenge vasati vakwanisa kuenda nenyaya yokuti havana mari. Saka urongwa hwedu hwokutaurirana hakufaniri kunge huchimisiwa.
Saka poitwa sei ipapo vagundani vanhu vatarisana nezororo rekisimusi?
Kana iri nyaya yeholiday tose isusu nemakurukota edu atinoshanda nawo ehurumende tinoshanda zvakanaka chaizvo. Tarichifanga kuti titomboisa zveholiday parutivi titombogara pasi tione kuti toita sei kuitira kuti varairidzi vawane chauviri. Hatidi kuzosvika muna January tosvika nguva yekuvhura chikoro. Varairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kuchikoro ikoko nokuti mukandiudza inini kuti murairidzi anobva kumberengwa ndokumusha kwake achidzidzisa kugokweko kuganda varoyi anoenda sei.